imwe nyanzvi mune zveutano vadominic mureri vaudza studio 7 kuti nyika zhinji dzave kukurudzira kukudza vana vasati vasvika nenzira yekuvasungirira pachifuva chamai vavo kuti vawane kudziirwa pane kushandisa mishina yemaincubeta.
Nyaya yekangaroo inonyanyobatsira kuvana vaya vatinoti mapremature vasati vasvika vaya. Ukangaroo wacho hunobva pakuti pane mhuka inonzi kangaroo. Mukaitarisa ichibeita kutakura mwana wayo inoisa pachifuva panapa. Saka zvinobatsiridzawo kuti mai vanokwanisa kuisa mwana pachifuva kuti awane kudzirwa kunofanira kunge kuripo, especially kuvana vanenge vaine vari mapreterm. Kozoti imwe nhaurwa ndeyekuti zvekangaroo zvinobatsira kana mwana asingabuda muchipatara mune maincubator pakuti hakuna imwe method inozoshandiswa kumba. Saka zvinokurudzirwa kuti mwana kangaroo iyo iitwe.
Vamureri vatiwo kushandiswa kwenzira yekangaroo care kunobatsira zvikuru kuchengetedza upenyu hwevana. Vakati kana paine chakanganisika pamwana, amai vanenge vaine mwana pachifuva vanokurumidza kuzviona zvichienzaniswa nevana vanenge vari pamuchina yemaincubator.
Chakakoshera nyaya yekangaroo inhaurwa yekuti zvasiyana nekunge mwana ari muincubator. Ari mukati meincubator akange arutsa kana kukachidzwa kana kungoita zvimwe zvinongowanikwa pamwana zvezvi hazvikasiki zvaonekwa kuburikidza nedambudziko ratinaro rekuti ana mukoti mukati menzvimbo dzezvipatara vashoma. Hakuna anokwanisa kuti anotarira kuona kuti uyo mumwana uyo ari kurwara uyo akagara zvakanaka here. Saka kana akangaitwa aitwa yekangaroo iyoyo, kana akakwanisa kukachidzwa kana kurutsa, mai kana kuti baba vanokwanisa kuzvibata kuti pane dambudziko rasangana nemwana, vakutokwanisa kuti vagadzirise mwana kuti anyatsofemawo zvakanaka pasava neatingati macomplications zvingabata mwana kuti asararama.
Mukuru anoona nezvekusununguka kwakanaka kwemadzimai akazvitakura mubazi rezveutano vaBernard Madzima vanoti vari kukurudzira kuchengetwa kwevana vanozvarwa vasati vasvika nenzira yekangaroo keiyi kuitira kuti vana vawane kudziya kwakakwana.
Ndataura ini kuti mwana ari preterm ari anokwanisa kuafectwa netemperature. Saka ndosaka tiri kuti inonzi kangaroo mother care yekuti anenge ari padumbu ramai vake. Ndofunga maona kuti muno kunopisa chaizvo. We want to make sure that temperature yavo inogara iri right, iri pamusoro.
Mukuru dzinochengeterwa madzimai akazvitakura kuHarare Central Hospital, amai Dade Gertrude Pedzisai, vanoti nzira yekangaroo care ndo yava kukurudzirwa pasi rese.
Vari kuti iyo kangaroo care tinogona kuti mai vorara nemwana kune kuti aite muincubator achimupa oxygen, mwana mai vachi oxygen ichibva kumashure kwavo. That meaning kuti we need to extend our kangaroo care units. And also ndo international ndo zvakaku encourage kuti for these preterms to survive vakuda kuti kuwedzerwe makangaroo care units.
Dzimwe nyanzviwo dzinotiwo nematambudziko akasiyana siyana ari kusanganwa nawo munyaya dzeutano anosanganisira kushomeka kwemishina yemaincubator, kushayikwa kwemishina iyi kuzvipatara zvekumamisha pamwe nekushomeka kwevashandi vezveutano. Nzira yekangaroo care inogona kubatsira kudzivirira vana vanofa mushure mekuzvarwa nguva yavo isati yakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.